mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinoti nhengo dzaro dziri kuchinyidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti vasapinde mukuramwa mabasa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kwamatanga nezuro vakaudza dare reparamende kuti vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Izvi zvinotevera kushomeka zvinotyisa kwemari yekunze muZimbabwe zvopawo kuti mitengo yezvinhu iwedzere zvakanyanya. Vanotengesa zvinhu kunze ava vane mazuva makumi mapfumbamwe ekudzora mari munyika kana vatengesa zvinhu, asi hurumende inoti havasi kuita izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutungamiriri weZCTU vaPeter Mtasa, avo vati mitemo yehurumende haisi kushanda izvo zvoomesera vashandi.
Iko zvino sezvatakataura kumashure uko, hurumende ikasateerera tichitaura kuti hazvishandi kuti vati susu sehurumende takamirira mabhizimusi chete, vamwe vanhu vese hatina basa neni. Takataura tikati hazvishandi. Saka iko zvino vashandi vanga vakuenda kumabasa vasingakwanisi kubhadhara mari dzetransport, vasina zvokudya. Saka izvi zvatoita wese nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yamira.
Saka imi sesangano rinomirira vashandi muri kumboita here musangano nehurumende kuti zvinhu izvi zvigadziriswe?
Havasi kuda kusangana nevamwe, havasi kuda kusangana nevashandi. Taane nguva yakareba tichiedza kuti huyai tisangane, huyai tisangane. Vhiki rakupfuura ironi takatobva kuita umwe musangano tichikurukura kuti dai maita kuti tisangane. Mwedzi wapera takamita, takasangana naminista pamiting yedu yataiva nayo. Vakavimbisa kuti tichasangana musi wa7 May. Iko zvino May wakupera, havasi kuda kusangana nevanhu. Iri ndo raita dambudziko ravo guru, rekuti havasi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe, havasi kuda kubatsirwa nevamwe. Asi tichitoona kuti zviri kuvaremera, hakuna kuri kuenda nyika.
Vari kupa chikonzero chei chekusasangana nemi?
Isi tinoona kuti nyaya yavo imwe chete yekuti vakati iwo Zimbabwe is open for business. Saka vakatora kuti vakuda kushandira mabhizimusi yatinoti social welfare. Havachaida yekugutsa ruzhinji nekushandira ruzhinji, asi vakuda kuita inonzi corporate welfare, yekutarisisa kuti mabhizimusi aguta here. Izvi vaiita vachitora dzimwe pfungwa dzine vamwe vanozviti ndiana mazvikokota ezveupfumi, yavanoti neoliberalism, yekuti iyo vanofunga kuti kana makambani akabudirira akapuhwa zvakanaka kuti mbunyikidzai vashandi, exploitai maresources, exploitai vashandi, exploitai environment, kana makambani abudirira achazotsvaka, achazocreata mabasa, uye kana abudirira pachazoitawo zvipfupfu zvinodonha zvichienda kuvanhu, yavanoti pachirungu trickle down effect. Izvi taivaudza kuti hazvishandi. Zvakatadza kushanda kukare kunyika zhinji, zvikatadza kushandawo munomu paEsapu. zvikatadza zvekushanda kunyange kuEurope muna 2007 in 2008 pakaitika dambudziko rezvoupfumi reglobal financial crisis. Saka tinoona kuti iyoyo donzo ravo reneoliberalism, donzo ravo yeZimbabwe is open for business, ease of doing business, ndo rakaita kuti vavhare suo kune mamwe mapoka ese munyika, masocial classes ese including vashandi. Vongotaura chete kuti isu tinosangana nemabhizimusi, tinosangana bedzi tichiita kuda kwemabhizimusi. Asi iko zvino zvatosorana nokuti vemabhizimusi vari kuti zvinhu hazvichaite, zvinhu zvaoma. Saka vakungopidza mutengo, asi vanyanya kumbunyikidzwa ndo varombo vanovhotera hurumende, vanovhotera maruling party, vanovhotera maopposition party.
Asika vanoti ivo kana vachikurudzira vemabhizimisi kuti vange vachiita mari yakawanda, vanenge vachitika ndo vanozowanisa vanhu mabasa, nekudaro vanofanira kurerutsirwa.
Hakuna zvakadaro, vemabhizimisi haabudiriri kana pasina vashandi. Vashandi ndo vanoshanda votenga vachiunzai inonzi aggregate domestic aggregate demand. Vashandi ndo vanotenga zvinogadzirwa nevemabhizimusi. Uyezve hatitarisi bedzi kuti ikonomi nevemabhizimusi vararame, tine futi nherera dzisina vanoriritira, tine shirikadzi dzakasiyirwa, tine vakaremara vanoda kubatsirwa nehurumende, tine vakwegura. Saka nyika inofanira kuchengeta munhu wose, nekuti hurumende haimiriri bedzi kapoka kanonzi vemabhizimusi.
Mutungamiriri wezctu vapeter mtasa vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Sangano rinomirira varadzi vokumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa kwakaziviswa nesangano iri kuti kuchatanga nemuvhuro svondo rinouya. Vanoona nezvemabasa muATUS vaBrighton Makunike vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyunyuto zvakawanda chose kubva kunhengo dzaro dzichiti dziri kushanyirwa muzvikoro nevanhu vari kuvachidzira. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa hurumende pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMakunike.
Nhengo zhinji dzinosanganisira utungamiri hwenational executive neutungamiri hwekumaprovinces nedzimwe nhengo dzose dziri kushungurudzwa zvikuru nemastate agents vari kushanyirwa kunzvimbo dzavanoshandira vachibvundurudzwa nezvekuratidzira kwakashambadzwa neATUS kuri kutanga musi wa3 June 2019. Uyezve vamwe vacho vari kupomerwa mhosva yekunzi vari kushanda kurwisa hurumende.
Saka zviri kuitika izvi zviri kukanganisa i zvakadii mashandiro esangano renyu?
Zvinhu zvinotishungurudzei nokuti hakasiri kekutanga nhengo dzedu dzichishungurudzwa kubva patangwa musangano weARTUC.
Saka zvichakudzorerai kumashure zvakadii? Muchaenderera mberi here nekuramwa mabasa kwamaa makazivisa?
Sekutanga mukoma Jonga, ndinoda kutaura kuvazhinji, kuruzhinji rweZimbabwe, kuti hatuzi haisi kushanda maringe nekuda kupandukira hurumende iripo sezviri kubuda muzvivhitivhiti musocial media, nekuti zvinokashamadza kunzwa kuti vadzidzisi vanoda kurwisa hurumende vakabata maskimbuku nechoko. Vadzidzisi vagara vakaudza hurumende zviri pamutemo, vakapa 14 days notice yavo kuti vachange vachiramwa mabasa kana muhoro wavo vasati vava kupiwa mari dzemuhoro wavo muma-US dollars. Zvakare vadzidzisi vari kudimanda living wage kubva kuhurumende. So hainei nenyaya nezvematongerwo enyika, asi inyaya iri pakati pemushandi nemushandiri. So handioni sekuti kuvhundusira uku kungakanganisa industrial action yedu yekutanga svondo rinouya.
Mati manzwa herewo kubva kuhurumende pamusoro pechiziviso chenyu icho chekuramwa mabasa svondo rinouya?
Hapana chinobatika chatichabva kuhurumende maringe nezvikumbiro zvatakaisa kwavanhu.
Mataura nyaya yekuti vadzidzisi vari kushungurudzwa, matunhu apa hamuri kunyanyowana dambudziko iri?
Parizvino tarisivha macomplaints kubva kumanikaland, matebeleni south, kumashonaland west, zvino zvatove nenguva zvichiitika. uyeze mukupera kwerwara nhasi kumasengo tangata gamuchirawo maripoti akati wandei.
Muri kumhangara here kutyisidzirwa uku kumapurisa?
Parizvino ikungodokumenta kuvhundukira uku sezvo muri kuziva kuti takabudisa ripoti yedu yaidokumenta kusvukuzwa kwakakurumiswa vadzidzisi kubva patanga nyaya yekurangwa mabasa kubva muna January kusvika muna April. Saka tinotarisira kuti kusanganisira maripoti atiri kuwana paizvi parizvino tikuda kuti tichiendese zvakare gwaro renyunyuto kuZimbabwe Human Rights Commission kuti itibatsire kuongorora nyaya dziri kuitika kuvarairidzi vedu. Asi zvakare tiri kukurudzirawo nhengo dzedu kuti kana vachinge vasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo vange vachienda kunomhanyara kumapurisa.
Vanoona nezvemabasa musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaBrighton Makunike vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kongresi yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa yapfuura. Musarudzo dzakaitwa paKongresi iyi, vaimbove munyori webato iri vaDouglas Munzora nevaimbova umwe webatevedzeri wemutungamiriri webato vaElias Mudzuri vese vakakundwa vakarasikirwa nezvigaro zvavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, Dr. Rick Mkonza, vanoti iko zvino panoda kuti vaChamisa vachiita mwoyo murefu uye kuti vabate avo vakakundwa musarudzo zvakanaka kuitira kuti bato rirambe rakabatana uye kuti rienderere mberi. Tabata Dr. Mkonza kuti tinzwe maonero avo.
Kongresi yeMDC yakafamba zvakanaka. Kunyangwe zvazvo kwanga kune kunyunyuta kubva kune vaimbova munyori mukuru atingati Secretary General webato iri vaDouglas Munzora vaichigunun'una kuti pane kusafamba zvakanaka panyaya yevaifanira kunge vachinzi vanovhota paKongresi iyi.
Dene mamuri chipanga mazano womutungamiri webato iri kana kuti webato iri, chii chamungavaudza pamafambisiro avanofanira kuita zvinhu kubva pano?
Chandingangoudza mutungamiri webato reMDC anova vaChamisa akabuda musarudzo dzavachangobva kuita idzi ndechekuti anoda kuti aite mwoyo mukuru, anoda kuti aite mwoyo mukuru unokwana munhu wese mukati mebato iri. Anofanira kuwana maitira anoita ekunyaradza avo vakakundwa musarudzo, nekuti akaregera bato richimwashuka futi sezvarakamboita makora apfuura hazviaendesere mberi. Chimwe zvechandoda kuti ndibatsire veMDC ndechekuti vanoda kuti vave negwara rakanyatsoti twasa rezvavanoda kuti vaite, vasakanganiswe nezvingangoda kuitwa nezanupf. Vanokanganisika kana vasina gwara ravanenge vakananga. I think ndoo zvimwe zvezvikuru zvandingangoda kuti ndi mutungamiri weMDC pamwe netimu yake yakabuda musarudzo iyi zvavanofanira kufokasa on.
VaMunzora havana chinzvimbo chavakavhoterwa, vaMudzuri havana chinzvimbo chavakavhoterwa. Munoona sekuti izvi zvichakanganisa bato iri here?
Kukanganisa hongu zvingakanganise, nekuti vaMunzora navaMudzuri vaive vane vatsigiri vavo mukati mebato iroro kunyange zvavo vasina kunyanya kuwanda. Asi ndinoona sekuti vazhinji vari muMDC vakafara nezvakabuda. Asi chandandichida kukurudzira ndechekuti zvava zvakanyanya kunaka kuti dai vaChamisa vagona kuti vaMunzora navaMudzuri vagara mubato.
Dr. Rick Mkonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNew Zimbabwe, hurumende iri kuyambira vanotengesa mafuta edzimotikari kuti vasakwidza mitengo apo vamwe vatotanga kutengesa mafuta aya $8 per liter rimwe chete. MuNew Zimbabwe makare mune nyaya yokuedza kukwezva vaimbova munyori weMDC vaDouglas Monzora kuti vapinde mubato reMDCT inotungamirirwa namuzvare Thokozani Kupe. Bulawayo 24 ine nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakaudza bazi rezvemari kuti ribatsire mukubhadhara zvikwereti zvevaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaDidmus Mutasa. Chasvika chikamu chiye apo tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hatiza kuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wani, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa Pasimoni ndiri kuno kuSouth Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa King John Tafire nyika. Zvino ndirwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichida kutsvaka mabasa, asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireve kuti hatina kudzidza, tesirakadzidza bati zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Mwari ngaatibatsirewo, tatenda.
Ya mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Nachonga kandemere Blessing Zulu koma wandepa. Ndinodawo kutaura zvitandonzi zvavada ndiri muno muCape Town. Ndinodawo kutaura pamusoro pegadziriro yamaorias parwendo rwekuEgypt. Kuti zvinoita here kunogadzirira muchitamba kusafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikamwa. Chandinoona chichaitika ipapo ndechekuti kuchanokuvara maplayers. Takunzwa kunzi ninge wakuvara hachaendi kuEgypt, ninge wakuvara hachaendi kuEgypt. Zvinobatsira inogadzirira timu inofanira kunotamba bhora zvakanaka ndoenzi yogadzirira mukusafa. Vashaya rimwe timu hani zvayo yekuti vanoita friendly nayo inovasimbisa zvirinani. Zvotoitwa namaorias izvi nevanotungamirira maorias zvatongofanana ne ZANUPF ichiita misangano, ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi vachiti atoita nhaurirano dzokugadzirisa nyika. Zvatongofanana nokubayira dhiripi pachitunha, hapana chinofamba. Ndozotoitwa futi namaorias. Ndatenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe nevashamarari vabato rebasa paStudio 7 nepenyero yavanhu. Tinokorokotedzawo bato reMDC neCongress nerunyararo isinganyadzise yakachena, asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muZimbabwe sezvavagara vachingoita. Chimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kuMDC vakafanana naChamisa ndoo vanhu vari kudikamwa, sekuti kutungamira kazhinji kana kwakungoramba kungoitwa nomukuru. Tinoziziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma. Zvakanaka kuti sababa auti vanangu sumukai, sungai mombe munorima, munotangira kundima yakati. Vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata geja, nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo. Zvinonyadzisa mudunhu. Mashura padunhu. NdiBrighton Spanda ndiri muno muSouth Africa kuNorthwest.
Makadii paStudio 7, makadii vateereri veStudio 7. Aiwa indeitwa keke ndiri muSouth Africa. Ndine zvandondovawo kukumbirawo kuvatesenuri vepaStudio 7. Pamunoita zvirongwa zvokutaura nevanhu, ndaikumbira kuti mudane one wenyanzvi yeZANUPF ikoko, mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama ndihazvi kuti vanga vabva kupi pavakaenda kumwenezi. Vakataura mashoko anoti tichateverera vose vanoita mabasa awa manani government organizations apo, ma civic organizations, tichivateverera tichiva bata wese nemashoko kuti madokuta nemaloya wese tichava teverera tichiona kuti mwene mumwe wavo akakurudzira chichi nezvavakuitika iko zvino izvi hazvisi kufambirana here havasi kuzadzisa here mashoko avo vanhu vavakutambudzwa vanhu vavakusungwa bvunzai ivava vakuru ava vanongotomoka panyaya imwavhunza kuti zvakataurwa zvavakuitika haisiri iyo nyaya yavari kuzadzisa here
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 vana mukoma Jonga ininiwo ndinonzi Shoniwa ndine zvinhu zviri zvandinoda kuti ndingotaurawo pane zviri kuitika muno munyika yedu yezimbabwe munoona mukoma pane chiporofita chakataurwa navamukanya chekuti anzi munotuma mapurisa nemasoja kuti arove vanhu vakaramba muchaita sei ipapo taida kupasvika ipapo pozoti pamwe pakazota vachinzi yoverere matsotsi vagomana muchamhanya gadzirirai kumhanya nekuti mumwe musi gava richadambura musongo indi kutongonamata kuti dai gava rikapiwa simba rakawandisa zvokuti mumwe musi rinongomugowo rakadambura musungo maitenyu
vashamari vestudio 7 indingokumbira kuti dai vamunangagwa vangosiyawo kuti tisarambe tichingoshupika vopowo vanozikwanisa hasi kuti vapai vachamisa vakawanda variko vanotonga but vambosiya garo vachikoniwa vari kutiitira zvekupenga zvavari kuitira
makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 indiri kusouth africa kuno kunoitwa madhobhi kuchipingi uko nyika yedu iyi ine matambudziko akawandisa zvisingaiti havasi kuda kuvagadzirisa matambudziko chavanongoziva ngechekusunga vanenge vachibva kunze vachinzi muri kuda kupidigura hurumende ndo chete chete zvavanoona izvozvo ndo pavanoona vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo ndo vari kuuraya ikonomi zvimwe zvese zvefuel iri kukwira every day now and then every minute fuel inenge ichikwira havana basa nayo kana kuti vaigadzirise chavanongoda ndechekuti chavanoziva ndechekusungana nevanhu kuti muri kuda kupidigura hurumende haya kundikana ngaibve ipapo taneta nayo takabarwa mukati mayo ichingoita zvairi kuita ngaimbobva ngaibve hatichaidi
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi uye moedzawo kutiudza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika kwete kungoshora chete tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kusanaya kwemvura musomalia kwaive kukonzera nzara nokumanikidza vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri kusiya misha yavo vachipinda mumakamba ehupoteri sangano reUnited Nations riri kukumbira rubatsiro rwekupa vanhu pamwe chete nevana vanosvika miriyoni vari munzara vashandi muSudan vakazara mumigwagwa vachiimba nziyo dzekushora hurumende nezuro vachiti vanoda kuti nyika itongwe nevanhu vasiri vemauto Sudan yave nemakore makumi matatu ichitongwa nemauto makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica sarudzo dzemutungamiri weamerica dzichaitwa muna mbudzi gore rinouya asi vamwe vevanoda kuzokwikwidza vadonald trump verepublican party navajoe biden vedemocratic party vatotanga kukandirana makobvu nematete kana vachishanya kune dzimwe nyika vatungamiriri veamerica havatuki kushora kana kutsoropodza anenge achikwikwidzana navo kuve mutungamiriri wenyika asi pavakange vashanya kujapan mazuva mashoma apfuura vatrump vakatuka vajoe biden avo vanoonekwa seivo vanonyanya kudiwa nevavhoti vebato ravo reDemocratic Party pamwe chete neveruzhinji vanobvunzwa mavhotero avanofunga kuti vachaita musarudzo dzegore rinouya. Chimwezve chiri kushorwa pana vaTrump ndechekuti vanonzi vakabvumirana nemutungamiriri weimwe nyika kutsoropodza vaJoe Biden, izvo zvange zvisingaitwi nevatungamiriri veAmerica kwemakore mazhinji. VaTrump vanoti vakashekerera mushure mokutukwa kwavaJoe Biden nemutungamiriri weNorth Korea, uyo akati vaBiden imhuka yemumatoro isina pfungwa dzakakwana. VaBiden havana kupindura zvakataurwa navaTrump nekuti kushora mutungamiriri wenyika ari kunze kweAmerica hachisiri chinhu chinowanzoitwa. Asi pakasvika vaTrump muAmerica, mutauriri wavaBiden akati zvakaitwa navaTrump zvinosvibisa hofisi yemutungamiriri wenyika, vachitizve vaTrump vaifanirwa kuremekedza zuva rokurangarira magamba akarwira nyika yeAmerica sezvo vaitukirira vanhu nekufara nevatungamiriri vasingacherechedzi kodzero dzevanhu pamazuva akachengeterwa kurangarira vakazvipira kuchengetedza America. Paul Matavire, tanga wandida. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vari kutengesa zvinhu kunze kwenyika vanonzi vane mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe yavasiri kudzora munyika sezvinodiwa nemutemo. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinoti nhengo dzaro dziri kuchichidzirwa nevanofungidzirwa kuti vashori senzira yekuti dzisapinde mukuramwa mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.
Só com isso, cara.